Zvandiri kuona ndiri muguta redu Philadelphia muPennsylvania State, tinoona riri dunhu rinowanzokuonekwa riri dunhu remangange munyika yedu yeAmerica. Ndiri kuona mune maelections ari kutenderedzwa musoro, Senate negovernorship ndo zvakanyanya kuenda pamusoro, ndo tine vamwe vari kukwikwidza. Asi kuSenate tina vanotinoti Dr. Oz Mr. John Fetterman. Pane mangange ari kunetsa ipapa, asi maonera andinoita ini nekufamba ndichidriva munzvimbo yedu yePennsylvania mumakaunti zakasiyana, ndinoona nekutaura nevanhu nenyaya yatinoti connectedness yevanhu kubatana nevatungamiriri, ndinoona kuti vanhu vari kutsvaka raramo, zvinhu zviri kunetsa mazuvano. Saka vanhu vanenge vari kutarisa kuti ndiani munhu angatipa raramo panguva dzekuoma kweupenyu hwakadai.
Toda kuziva pamusoro pavaFetterman na Dr. Oz, nekuti tinoona sokuti mapato maviri aya vari kurwa nesimba kuti dene munhu wavo atora chigaro ichi. Tiudzei pamusoro pavaFetterman navaOz.
Maonero andiri kuita ndekuti vanhu vari kutambura. Saka Dr. Oz vari Republican candidate, John Fetterman muDemocrat. Saka nenyaya iripo iye zvino, ndiri kuona sekuti vanhu vakawanda mustate yedu istate yavanoti swing state, but swing state inokwanisa kuenda kuRepublican kuDemocrat. Asi ndinoona maDemocrats, maonero andiri kuita inini semunhu akazvimirira kuti maDemocrats, zvandiri kutaura zvinhu zvinosyisa, vanenge vanokwanisa kuva nekasimba kari nane, nekuti vaFetterman vanokwanisa kumira nevanhu vanotambura, vaDr. Oz vanokwanisa kumira nevanhu vari pamusoro. Saka ndinoona sekuti vaFetterman vanokwanisa kuwana mukana wakati simbei panguva ino nekutambura kuri kuita vanhu. Saka mangange iwaya anotyisa zvakanyanya, asi ndinoona vaFetterman vachiti fambe inedima zviri nani pana Dr. Oz.
Mungatiudzawo here pamusoro pevari kukwikwidzira chigaro chagavhuna?
Kune vanonzi vaDoug Matrianos, ndeve Republican. Koita vanonzi vaJosh Shapiro, ndeve Democratic Party. Maonero andiri kuita nekufamba kwandiri kuita, ndinoona sekuti vaDoug Matriano veRepublican havasi kutaurwa nezvavo zvakanyanya nevanhu. Vanobatanidzwa nevanhu vapfumi, vanhu vane mari, vanhu vane masimba akawanda, vanhu vanokwanisa kutarisira vamwe vanhu pasi. Vanonzi vaJosh Shapiro vanenge vane kamukana kekutsigirwa nevanhu vakawanda, nekuti vanhu vanenge vari kunyanya vanhu vakawanda ndo vanotambura nguva dzese. Saka ndinoona kuti vanhu vakawanda vanenge vari kumira navaJosh Shapiro. Saka ndinoona sekuti vaJosh Shapiro vanokwanisa kuva nemukana wokuhwina governorship yePennsylvania, and Pennsylvania state yakasimba chaizvo munyika yeAmerica.
Takaona kuti nezuro svondo mapresident matatu akanga ari mudunhu renyu rePennsylvania, vanovosanganisira vaTrump, vaObama naivo vaBiden. Chii chamakaona pamusoro pekuva kwavo mudunhu renyu vachitsvaga rutsigiro rwevamiririri vavo? Pane zvimwe zvakaratidza here kuti pane mutsauko uri kuzikamwa, uri kuonekwa nevagari vePennsylvania pamusoro pekukosha kwedunhu ravo pasarudzo idzi?
Ndinoona kuti kuuya kwevakuru ava, vakuru kunyanya zvakaita vaObama, munhu anofarirwa nevanhu vakawanda vari munharaunda yePhiladelphia, nekuti ndo state, ndo guta rakakwanisa kunge richivapa mavhoti akawanda. Kana vachitaura vanhu vanonzwa zvavanotaura, nekuti vano connecta nevano, vano batana nevano, mumaitiro, mumafungiro, nekuti vano miria vano. Saka ndakaona chiri chiratidzo chakasimba chekuti Pennsylvania, Philadelphia, inenge yasikwa nevanhu vakuru, vachiyeuka pavanowana masimba akawanda. Saka ndinoona izvozvo iri yambiro, iri tsigiro, chiri chiedza chekuti zvinhu zvichamira sei pasarudzo dziri kuuya, nekuti Pennsylvania as a swing state inenge yatorakidza kuti zvinhu zvinokwanisa kubuda zvakaita sei. Saka ndinoona sekuti kutsigira kwevakuru ava kwatirakidza zvinhu zvakasimba. VaTrump hongu vakauya, asi vaTrump vanhu vane kakugunununa vakawanda vari muno mustate yedu, vari muno muguta redu reFiladelphia. Saka inini maonero angu semumwe wevavhoti, handioni sekuti kuuya kwavaBiden navaObama kuchauya kuuya kusina shanduko iri kutarisirwa nevanhu vakawanda.